Chitsauko 27. Zvisinei, Davidi akati mumwoyo make, rimwe zuva ndichaparadzwa neruoko rwaSauro. Saka regai nditizire kunyika yevaFiristia. Uye Sauro acharega kunditsvaga munharaunda yese yeIsraeri. Ndopona paruoko rwake. Saka Davidi akasimuka nevarume 600 vaaiva navo. Vakaenda kuna Akish, mwanakomana waMaoki, mambo weGati. Davidi akagara naAkish muGati, iye nevarume vaaiva navo. Murume mumwe nemumwe neimba yake. Davidi aiva nemadzimai ake maviri, Ahinoamu wekuJezireeri naAbigaeri wekuKameri, chirikadzi akasiyiwa naNabhari. Sauro paakaudzwa kuti Davidi akanga atizira kuGati, akabva arega kumutsvaga. Davidi akabva ati kuna Akish, kana mandinzwira nyasha, regai ndipiwe nzvimbo mune rimwe remaguta ekumaruwa ndigare. Hazvingaiti kuti muranda wenyu agare muguta reumambo nemi. Saka Akish akamupa Zikiragi pazuva iroro. Ndokusaka Zikiragi riri guta remadzimambo eJudha nanhasi. Davidi akaita gore nemwedzi mina achigara muruwa rwevaFiristia. Davidi aienda nevarume vake kunopamba vaGeshuri, vaGizi nevaAmareki. Nekuti vakanga vachigara munyika yaitangira kuTeramu, kusvika kuShuri, uye kusvika kunyika yeIjipiti. Davidi paairwisa nyika yacho, aisasiya murume kana mukadzi ari mupenyu, asi aitora makwai, mombe, madhongi, ngamera nezvipfeko, obva adzokera kuna Akish. Akish aimubvunza kuti, mapamba kupi nhasi? Davidi aipindura achiti, kumaodzanyemba kweJudha, kana kuti kumaodzanyemba kwevaJerameeri, kana kuti kumaodzanyemba kwevaKeni. Davidi haana murume kana mukadzi waakasiya ari mupenyu wekuunza kuGati, nekuti aiti, kuti varege kuzotaura nezvedu kwavari vachiti, izvi ndizvo zvakaitwa naDavidi. Ndizvo zvaaigara achiita nguva yese aigara muruwa rwevaFiristia. Saka Akish akabvuma zvaitaurwa naDavidi, achizviudza kuti, chokwadi ava kusemesa kuvanhu vekwake, vaIsraeri, saka achagara ari muranda wangu.